manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 1 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, National AIDS Council ichiita zvirongwa zvedzidziso mumatunhu akasiyana-siyana. Vatungamiri vezvikoro votarisirwa kutanga kutora zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 kubva mangwana. Makundano enhabvu yepamusoro-soro yekastolaga Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa kuzvikwata zvine mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, sangano reNational AIDS Council richiita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Zvekuyambira kudzidzisa pamwe nekuyeuchidza veruzhinji nezveHIV AIDS mumatunhu akasiyana munyika. Mukuru wesangano reNational AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakakwanisa kuzadzisa chirongwa cheUnited Nations che95-95-95. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vanonzi nebazi rezveutano vari kurarama neutachiwana hweHIV, uye pavanhu ava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vari pamishonga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Madzima nezvenyaya iyi.
Zuva reWorld AIDS Day haritangi musi wa 1 December. Rinotanga riri svondo rese ratapfuura irori kurangarira kwacho. The whole week tanga tine urongwa hwokuita maactivity akasiyana-siyana ekucherechedza zuva iri paJohn Kawe Primary School iri Marisape. And kwarisape ikoko tapedza svondo rese tichiita maactivities akafanana nekuscreena vanhu for HIV, ma-non-communicable disease akaita sana sugar nana BP nekuita ma-awareness. Saka zvese izvi zvanga zvichiitwa svondo rese rapfuura iri.
Dingindira remhembero dzegore rino rinoti chii?
Dingindira regore rino rinotaura nyaya yemarights, rinotaura nyaya yemaresponsibility, ende rinotaura nyaya yekuti zvese izvi zvinofanira kuitwa mukubatana. Saka idingindira ratiri kumhanya naro, not only isusu rakabva kuUNAIDS, asi isu takazoita kuti ringe richienderana nezvatinotarisana nazvo muZimbabwe. Muchirungu tingangoti rinonzi take the right path, our health, our rights, our responsibility.
Zvirongwa izvi zvekurwisa utachiwana weHIV AIDS zvakamira sei munyika pari zvino muchitarisa zviri kubudawo muchienzanisa nepasi rose?
Zimbabwe ndiyo nyika dzifoma dzakwanisa kunge dzichikwanisa kuachivha matargets akaiswa neUNAIDS anonzi ma95-95-95 targets, zvichireva kuti 95% yevanhu vari muZimbabwe vari HIV positive vakakwanisa kutestwa ende vanoziva status yavo. And pane vari positive ivavo, 95% vacho vari pamishonga yemaARV. Saka panyaya dzemishonga yeHIV tinayo mishonga yakakwana, and muZimbabwe wega wega anoda mishonga yeARVs ari kuiwana pachena muzvipatara zvedu zvemuZimbabwe.
Pane zvimhinga mupinyi here uyezve matambudziko amuri kutarisana nawo panyaya iyoyi yekurwisa denda reHIV AIDS?
Dambudziko ratiri kuwana pavanhu vari HIV positive kunyanya atinoti makey populations inyaya yeaccess to treatment, especially vasikana vechidiki, atinoti maadolescent girls vari kumakore kumateenage uku. vazhinji vacho because havana access kuma services vanopedzisira vawana chirwere and vononoka zvakare kuwana treatment. But muZimbabwe tine vamwe zvakare vatinoti ma commercial sex workers. Ivavo zvakare prevalence ye HIV iri hai kwavari. Saka tine hurongwa hwekuti reach out kuvanhu ivava kuti vange vachibatsirikana. Asi tine nyaya futi dzegender-based violence dzinoita kuti vanhu vechidzimai vaite vulnerable kuHIV. Saka tine maprograms anotarisa izvozvo zvakare kuti zvinge zvichiongororwa zvichigadzirwa. Tikatarisawo futi tine makorokoza, saka ivavo zvakare vari vulnerable. Saka tinoita maprograms ekuti tinge tichivabatsira vanhu vese ivavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reNational AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vatungamiri vezvikoro vari kutarisirwa kutanga mangwana kunotora zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzakanyorwa nevana gore rino. Bazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa nechishanu kuti zvikamu zvinosvika 40 kubva muzana zvevana vakanyora bvunzo idzi gore rino zvakabudirira mubvunzo zvichienzaniswa neuwandu hunoita zvikamu 45 kubva muzana avo vakabudirira mubvunzo idzi gore rapera. Asi munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vanoti dai hurumende ichibata varayiridzi zvakanaka, dai huwandu hwevana vakabudirira hwakadarika apa. Taedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nhava Majoni.
Zvakabuda mubvunzo dzakanyorwa nevana vegrade 7 itestamenti yekuti vadzidzisi vanhu vanoshanda zvikuru, vanoshanda zvakasimba, vanoshanda vachishandisa mwoyo wavo zvisinei, nokuti maconditions avari kushandira haasiri pachinhano chinogutsa. Nokuti movement kufamba zvinhano zvitatu kubva muzana kubva pavakanga vari gore rapera zvinoratidza kuti varume namadzimai awa ari muzvikoro vanhu vanoziva zvavanoita, vane shungu nebasa ravo chaizvo, hapasina doubt iyoyo. Watinoshandira akangoona kuti akakwanisa kuti angoisa mihuro pokuti vanhu vasafunga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda, kwete mari yakawanda, asi mari inoita kuti mudzidzisi ararame. Zvikandokwanisika kuitwa izvozvo ndokuzai kuti munoona mashure anezviratidzo nezvikoro.
Tinonzwawo vamajoni dzimwe nyunyuto dzinobvawo kuvabereki dzekuti muzvikoro umu varayiridzi vanonyanyoconcentrata kana kuti vanonyanyotarisa kuvana vanenge vachibhadhara mari dzemaextra lesson, vana vanenge vasiri kukwanisa kubhadhara mari idzi vasingazonyatsopiwa dzidzo inotarisirwa kuti vange vachiwana muzvikoro, zviri kuzoitawo kuti vasabudirire mubvunzo dzakadai. Munoti
iyoyo nyaya yamunotaura vajonga inyaya zvayo inotaurika, asi chandinoda kukuudzai ndechekuti mashoko ekuita inoi pachirungu over generalization, kungoti pamwe pakaoneka mumwe kana kuti vaviri vanodaro kubva vadzii vadzidzisi vose nyika yose ndizvo zvavanoita. Asi ruzhinji rwevadzidzisi vanhu vari kungoshanda cheke neshungu dzekuti dai vana vabudirira. Saka iyo iyo yokunzi vanonyanya kutindira uzhe haitiri yechokwadi vajonga.
Ava vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Mumwe murwiri wekodzero dzevakaremara muzvare Edith Masango, avo vakaremara vanoti zvakakosha kuti masangano anorwira kodzero dzevanhu panyaya dzemhirizhonga asakanganwa madzimai ekumaruwa. Muzvare Masango vanoti madzimai akaremara ari kumaruwa achiri akasarira shure zvakanyanya panyaya dzekuve neruzivo rwekodzero dzavo maringe nezvemhirizhonga yemudzimba. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 10 nematanhatu ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Masango nezvenyaya iyi.
Kushungurudzika kwemadzimai akaremara ndingati kwakapetwa kaviri nekuti vanhu vanosangana nematambudziko kubva munharaunda dzatinoberekerwa, dzatinogara, kusvikira kune avo vanozowanirwa nyasha vachinowanikwa kumhuri dzacho dzavanenge vawanikwa kumabasa kwatinoenda kuzvikoro kunosangana. Niko nekushungurudzika kwakanyanyisa zvakawanda zvinokonzerwa nekuti vazhinji vedu havanzwisise nyaya dzekuremara, havanzwisise kuti vangagarisana sei nemunhu akaremara, havanzwisise kuti vangabatsirana sei nemudzimai akaremara kuti upenyu hwake hunge huchienda mberi.
Munoona chirongwa ichi chekurangarira nyaya yemhirizhonga yakanyanyonangana nemadzimai nevanasikana chakakosha sei?
Takatarisa mazuva atiri ano kurwidzana nekushungurudzwa kwevanhukadzi atinotiwo 16 days of activism against gender-based violence, tinoona kuti ndipo patinoona mapoka akawanda achizama kubatsirana nevakadzi vakaremara muno munyika yeZimbabwe kuti vaedze kubatsirana navo kupedza matambudziko atinosangana nawo mukurarama kwedu sevakadzi vakaremara zuva nezuva. Dambudzikora ndiri kutoona riripo nderekuti akawanda masangano aya ari mumaguta makuru emunyika yedu yeZimbabwe aazokwanisi kunoshanda nemadzimai ari mumamisha kumaruzevha kuti anzwisise nyaya dzemhirizhonga idzi. Vakawanda vanongombunyikidzwa, vakawanda vanongoshungurudzwa variko kumaruzevha, avatozivi kana kuti vanonanga papi, vanoita nezvei. Tinoona vane nhare dzavanoshandisa asi mamwe madzimai aatorina kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiwana nhare dzekushandisa kuti vafone vabatsirwe kana kuti vafone vachizobva kumamisha kwamari vachienda kunobatsirwa mumaguta makuru mune masangano aya. So ndingati ndiro dambudziko guru randiri kuona kuti dai masangano aya aenda anoshanda nemadzimai ari kumamisha.
Avanga vari murwiri wekodzero dzevakaremara, Muzvare Edith Masango, vari panonhare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinoku chingamidza kuchirongwa cheve chidiki chesonde rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nava Chris Godfrey wevesangano Re-Helping the Homeless vanoshanda vari kuBulawayo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Shungu dzedu ndedzekuti tirambe tichienda mberi, tiramba tichiparidza vhangeri iyi, ende hatisi kushuvira kuti taperera muBulawayo chete asi tigone kutekeshera nenyika yose, tigone kutekeshera nepasi rose. Saka ticharamba tichienda asi tatoona kuti hano vanhu vanepo vamwe vanodaro vari kudawo kubatirana nesu, asi nenyaya yekuti hatina kunyoresa, hatisi kuzikanwa, hatisati taregista, zvinokona kuita kuvadzosera kumasure kuti aiwa ko vanhu ava ndevapi, vanoita nezvei. Saka chidano chatatarisana nacho iko zvinoizvo ndechekuti tigone kunonyoresa, tichizikanwa kuti aiwa kune grupu rinonzi Helping the Homeless, ava vanhu vakazvipira kubatsirawo vanhu vasina pekugara, kana kuti vamwe vari kugarawo murodhi, vamwe vari kugarawo musango, nevamwewo zvavo vari kungoshurukirwa nekutambudzwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvichange zvichiitwa nesangano iri?
Chungu dzedu chekutanga ndechekuti tigone kubatsirana nevanhu vari kugara musango. Vanhu vakawanda takaona kuti vanotombowanawo rubatsiro rwuri nani vanogara mudzimba nevamwewo vari kumahomes akasiyana siyana, asi vanhu vanogara musango zvakaoma hama dzangu, kurarama nekuwisa mabhini, kurarama nekunhonga pasi kurarama nekukumbira zvadonetswa kana zvaraswa nevamwe zvakangohoma saka shungu dzedu ndetagonawo kuti tigone kuwana chokutanga nzvimbo yekubikira tiri mublawayo tanga tine shungu dzekuti tikakwanisa kuwana nzvimbo yakadaro tingobika tingotowo vanhu vese vanogara musango tinosangana nevanhu vakatowandei kune vamwe vasingagari zvavo musango asi vamwe havaoni vamwe vanhu vanenge vachikumbira vari mutauni nekuda kwehurema vamwe vanhu vanenge vachitongoshaya urarami nekuda kwokuti upenyu hahufanani saka kune vanhu vakadaro vese tichiti no dei tangogonawo kuti tivapewo chero kudya kahwani pazuva pari zvino tatiri kukwanisa kungobatsira nemusi wesvondo chete asi kana zvinhu zvichibvira taigona kuti tizokwanisa kuti chero zuva rega rega tingovawo ne1 mil yatinokwanisa kuvapa yezuva then panozovo nenyaya yeutano hwepfungwa kune vanhu vakawanda vataona vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana dzavanogara mabhiriji nemurodhi nemumapevhimendi vanopedzera vakanganiswa mafungiro avo nekudaro dei tagona kuwana nzvimbo yatinozogona kuti tinge tichigona kubatsirana navo zvekare tichivadzidzisawo mabasa emaoko zvekare vamwe vacho zvakafanana nemazuva pfuura kune vamwe varikuda kusiya kuputa fodya asi zvinodawo kutinge tine nzvimbo yatinenge tichiramba tichisangana navo tichivakurudzira kuti vogona sei kusiyana nefodya shungu dzedu ndedzekuti tiyananise dzimhuri
murutarisira kuti izvi muchazviita sei
vashoma vakazvarirwa mustriti vakakurira mustriti vazhinji vakatozvarirwa mudzimba vanotoriwo nokudzimba kwavanobva asi nekunzwisisawo zvikonzero zvavo tinoona kuti zvimwe zvachona zvinhu zvinokuti vanhu vanogona kugarisana pasi votaurirana voregererana vanhu vokwanisa kuenda mberi neupenyu because zvimwe zvachona inyaya yekuti vanhu havaregererani ndozvinopedzisira zvaita kuti umwe agare musango umwe agare asingazikani kuti anogara kupi anoita nezvei inyaya yekuti vanhu vanoramba vakasungirana mwoyo saka izvozvo tiripo pakuti aiwa tichange tichibatsirawo kunoedza kuyananisa vanhu kuti veduve ngatichigarai pasi ngatichionesanai kana akakanganisa ngaachikumbirawo ruregerero vanhu ngatichitangirawo pari nane ndezvimwe zvezvimwe zviri kusanganikwa nazvo kune vamwewo dzimwe dzimhuri dziri kushandisa vana kuti ngavaende vanogara musango vakawana mari vouya vachiti pavabereki nenyaya kuti vana havana kufunga kwakanyanya kwavanoita vabereki vamwe vacho vanotora advantage iyoyo saka tiripowo pakunotibatsire tichiona kuti vabereki vanodawo kubatsirwa here vanoda kubatsirwa sei vane urwere hwepfungwa here kana kuti aiwa vakanaka so ndezvimwe zvezvimwe zvatinenge tichishingirira kuti zvigone kuyananisa dzimhuri nekunyanya kuongorora kuti takonzeresa kuti vanhu vazopedzera vasvika panguva yakadai chii uye chingaadhireswa sei chingagadziriswa sei
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navachris godfrey vesangano rehelping the homeless vanoshanda vari kubulawayo tinokutendai vateveri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sundo inouya ini ndini Tavuka Ncube ndiri muwashington dc
tinotenda Tavuka nechirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
inokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero religion forum chesvondo rino chatinokupai musi wesvondo wega wega ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc nhasi tine muapostora wedu muapostori Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries vanosimbotipa shoko pano masvondo akawanda nhasi tichakurukura navo pamusoro peurongwa hwavari kuita hwekuisa vhangeri kumaruwa nekumapurazi matunhu ari kure nemaguta apostol Matinenga tinokuchingamidzai pachirongwa titangei nekunzwa zvizhinji pamusoro peurongwa uhwu
ndizvozvo chaizvo mukoma Evans tichange tiri kumaruwa ekunoton farming area yekunoton inonzi makwiro source area iri muward 14 tiri pachurch inonzi Elston Community Church iri pajo ne primary school iripo inonzi Elston Primary School zvakare. Tine hurongwa hwekuti tipinde mumaruwa nemumapurazi tichiparidza vhangeri raIshe Jesu kuti vanhu vawane ruponeso.
Chirongwa ichi muri kuchiita nani?
Tiri kuzviita tiri pasi penetwork yevafundisi inonzi Go Ye Therefore Evangelism Outreach inova yandinotungamirira nevamwe vangu. Chirongwa ichi tine chinangwa chekuda kusvika neshoko kunzvimbo dzinogona kunyenyeredzwa nevazhinji nokuti vhangeri rava kuwandira mumadhorobha, sezvo mumadhorobha muchizobudawo chouviri chingape kuti vafundisi vakwanise kurarama nedzimhuri dzavo.
Sei mafunga kuenda kumaruwa?
Tigokwanisa kutsigirana nokusimbisana nevafundisi vekumaruwa, tivarambe vakamira nokutendeka pabasa ravakadanirwa naMwari, vasingafungi dumbu kana kufunga homwe dzavo, asi kuponeswa kwemweya yevanhu.
Saka tichatangira papi, chogumira kupi?
Saka tichatanga tiri kunzvimbo iyoyi yemakwiro source area yekunoton. Takatarisa kuti chichava chunhu chichapfachukira chichienda kunyika dzose, kunzvimbo dzose dzemuZimbabwe. Tichibatirana pamwe chete nevafundisi vemunzvimbo idzodzo varambe vakakurudzirika pabasa irori.
Vamwe vangade kubvunza kuti chatotanga kaichi, saka chiri kufamba sei?
Tiri kutungamirirwa zvakanaka na community development chaplain weko anonzi Pastor Stanley Mpatsi, vari zvemutungamiriri weministers fraternity yedu yeGo Ye Therefore, vari zvakare mufundisi kuFaith Ministries iyoyo yepa Elston Community Church patichange tichiitira. Saka tiri kufamba zvakanaka, urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka, uye tine tarisiro yekuti basa iro richabuda zvakanaka.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi, vanokuwana ikupi?
Zvisinei nekuti hazvo tine mamwewo matambudziko nemamwe machallenges uye nerubatsiro rwatingada kubva kumhuri yose yeZimbabwe, uye vangatigashire nemuono watinawo wekuti basa raMwari rienderere mberi. Zvakanyanyisa iri nyaya yechekufambisa kana chekutakurisa mainstruments edu, kana kuti ingava fuel yedzimota dziripo, uye tingadewo vanotipa mafood hampers ekuti tigokwanisa kugoverana nevafundisi vemulocal community momo, zvichida nherera, zvichida chirikadzi kana nhumbi chaidzo dzekuti tinokwanisa kugoverana nevanenge vari in need. Tinoona sekuti rubatsiro rwakadai rukasvika kuchembere, vanokwanisa kunzwa vhangeri raIshe Jesu Kristu nekuti izvozvo zvinenge zvakapfeka rudo.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi, vanokuwana ikupi?
Vanogona kufona panhamba dzinoti 078-2800-630 kana pa 776910002.
Shoko ramungasiriwo vateereri, tichipendera zvedu chirongwa ndere kuti kudini?
Ndinoda kupedzisa nhawi nemashoko ekuti hakuna the loudest I love you yaungape kuna Mwari inodarika kuti watendeutsa mweya ukawana ruponeso. Loudest I love you yaungape kuna Mwari is to win a soul for him. Handei kumaruwa nevhangeri, handei kumapurazi nevhangeri, handei kumamining areas nevhangeri, vanhu vawane ruponeso.
Aiwa, tinokutendai Apostle Matinenga kwanhasi. Togumira pano vateereri, nemi ndinokutendaiwo kunge mange muri muchirongwa chedu chanhasi. Tichazonzwa zvizhinji mukufamba kwemazuva neurongwa uhwu. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa muzvikwata zvine mukurumbira zvinoti FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Caps United, Dynamos neHighlanders, asi kufara kuine chimwe chikwata chidiki zvakare. Michael Kariati anotipanya iyi.
Che kwata chesimba bora chemudhorobha duku kwazvo reShamva mudunhu reMashonaland Central ndicho chakatora mukombe weligwe gore rino. Ndokusiya vatsigiri vezvikwata zvikuru zvaitarisirwa kutora mukombe uyu vachitemwa nemusoro kutsvaga kuti chii chaicho chakatadzwa nezvikwata zvavo zviri kuvatadzisa kutora zvekare mukombe uyu semakore ekare. Simba bhora yakapedza ine mapoints 66, mapoints 5 pamusoro peFC Platinum yakatora chinzvimbo chechipiri uyezve mapoints 12 pamusoro peNgezi Platinum Stars iyo yaive nemukombe uyu mwaka wapera. Aka kaveke chinomwe kakateverana mukombe usati wadzokera kuHarare kana Bulawayo kuzvikwata zvine chaunga zvinoti Makepekepe, Dimbare kana Boso. Akambotambira Black Aces neRio Tinto, Innocent Tembo anoti zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri kushaya vatambi vane tarenda nemhaka yokusabhadhara zvinogutsa vatambi vepamusoro.
Matimu edu mahombe ane dambudziko rekubhadhara, havagona kubhadhara maplayers. Asi mugona ndivo vanogara vane magiraundi akazara, vane masapotas, tisingazivi kuti mari dzavo dzinofamba sei matimu ombe.
Chiri kurwadza vateveri vemakepekepe, Dimbare neBoso ndechekuti zvikwata zvavo hazviisi kana pazvikwata zvina zviri pamusoro-soro patafura. Manika Diamonds iyo ine mapoints 54 ndiyo iri pachinzvimbo chechina pasi peSimba Bhora FC Platinum neNgezi Platinum Stars. Kari kare ingadai iri Dynamos kana Highlanders iri pamusoro, dzimwe nguva Caps United. Asi mubati wepagedhe Shepherd Saizi anoti zvikwata izvi hazvichina kurongeka sekare.
Vatimu vari kuane mari akarongeka, kana pasina mari zvinhazvifambe, maplayers anogara akaguta, kana asina kuguta maplayers zvinhazvifambe. Sekudynamos kune mastrikes ariitwa nevakomana vachida mari dzavo vachiboycota training, saka matimu adiki ari kuyaisaya ane mari dzavo vakarongeka zvizvavo zviri in order.
Asi Sandro dziri kuenda kuSimba Bhora iyo ichange yakamirira nyika mumakundano ezvikwata zvepamusoro-soro zvemuAfrica eCAF Champions League. Asi chikwata ichi chine mutoro wakaoma wekusvika kana kudarika pakasvikwa neDynamos iyo yakasvika mufinary yemakundano makuru emuAfrica aya muna 1998. Murairidzi weSimba Bhora Tonderai Ndiraya uyo akadzingwa kuDynamos achinzi akundikana kudzura chikwata ichi munzira yekukunda anoti vari kuda kuwedzera simba rechikwata kuburikira nekutenga vamwe vatambi vashoma kuitira kuti vaoneke hurefu hwavo muAfrica.
Tinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chetu.
Ndiraya ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe wemurairidzi akabata basa kukunda vamwe vose weCastle Lager Coach of the Year pari kupiwa mibayiro vatambi vakarura kudarika vese musi wechishanu. Mutambi weHighlanders Linoth Chikuwa ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mwaka uno mushure mekukanda zvibodzwa 10. Asi mutambi weSimba Bhora Walter Musona ndiye ari kunzi angangotora mukombe weSoccer Star of the Year. Motsigiri wemutambo wenhabvu vatina chemuseti vanosimbisa kuti Musona uyu akatora mukombe uyu muna 2022 ari kusimudza zvekare mwaka uno.
Kutimu yake akakwanisa kugohweza zvibuzwa 13 uyezve yaendiye akabatsira kuti vamwe vake vagohwese.
Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFrancisca Hoa vanoti vari kuona Musona achiverwa naKama Billiard weyadha makundano eSoccer Star aya.
Kama makada kutarisa pahistory yake yefootball asati aenda kusouth Africa he never played much in Zimbabwean football, but paakadzoka he coped very well, akagohwesa macrucial goals for yada and paakaitwa recall back to the national team he did very well.
Zvakamira zvakadaro PSL iri kuonekana neBulawayo Chiefs wange cheGood Pirates neRNL Movers zvikwata zvina zvakaburitswa mugungano iri. Zvikwata zvinoti Kwekwe United, Scotland, ZPC Wange, nechichabuda pakati peWangu Mazodze neTriangle Eastern Region ndizvo chavatsiva muPSL kubva kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 1 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day, iningi labaphila legciwane leHIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekunanzwa usuku lweWorld AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, iningi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million. Futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama-ARVs. Ingcweti kwezempila kahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate usenzinzalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS leyi isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele sifake mind ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo, they are struggling to get medication, they are struggling to get food. Okubancedisa ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigidima ilonke iphila, ilonke iphila. Kulabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV nge-behavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifike kustage where we embrace or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezindlela, let's celebrate. At the same time, sikhumbule yikuthi abantu kabasuki laba abadlayo lonke besidla besiyaphambili creating amanye ama-programs angancediyo. At the same time futhi siyabonga i-progress khona lokhu okulama-injections wefaman angahlatshwa ahlala ama-days engazange ayithatha amathebuza kuncedisa kubokulabo abasifolkayo.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying. It's trying where bazama belama-NGO. They are some genuine NGO and there are some focus NGOs who take the opportunity badly. We still need more support, hoping with the countries that are providing help in Zimbabwe. I wish you think about Kubega, persons in Jalangova. We don't want to come in a situation where it was changing Lama Tablet, Belamantua, Chiani Lab. So what we are saying with Kabuka Lendere's name, as then with Indaba Yet treatment in the corner. But yes, I told like I was like I've always said, Emma Pandeni, to the problem you would see many people are defaulting in my endala, Western Catalan, Tolaga, Konama, Tiplet, Wukata. We want a situation where someone can be given a drug as money daily for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that. Atona kala yini kwathi ngeke sisuthiseke ngakho futhi ukuthi kube ngo ungabi le limit in access to treatment.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le HIV.
The Voice of America.
Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incane kakhulu. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngolwesine, uNcube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo kuye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho, ngokuba nangeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyako zawo. Liyawe livele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthethe engakha amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako, hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto iqakathekisayo njengokokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi iminyaka yonke kumele kwenziwe i-budget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe, kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho, uzadinga inkalakatha zezigidi zemali. Ukhangele umgwaqo wakubotsholotsho usuka kobulawayo usiya etsholotsho udinga imali eningi. Ukhangele umgwaqo usuka kobulawayo usiya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni eziningi, uvele awusahambi mbeki somelulungiswe kutsha. Konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezig ayifakileyo khayela amadamu ngapha ngemathebeleland. Amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle, onxema ngapha pipeline, lezi izinto eziningi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kaNcube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esitaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo ukuthi hayi sifuke ba register sibe recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ichaya sibili ukuthi eh singabe vele bengikwazi ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje start no but singamelele ukuthi sibe nama millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise umunye umuntu incedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered. Njalo kule ndaba ukuthi sesifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster owezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lati sibe registered sibe recognized.
Abantu eliza kubali sebenza labo ngabantu abanjani njalo okulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma usemazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sethu ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need that are supposed to get their help. So lapho ikwesifila athi limit ukuthi umuntu onjani kumbe umuntu onjani khona apa sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like arts asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abanye.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa elinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sesanenzela ukuthi kona abantu abanenge sebenza labo they are so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they are exposed to. It's very toxic and it's not healthy. So silesi fiso kunga singathola kona indawo esingakwazi ukuthi sibe conduct ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esitathi waqalisa ibhizinisi yakhe athe uyasebenzela kodwa inkinga seselelayo ukuthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangkhona iyababhizi kumbe iyabathoo exposed ukuthi liyagcina lingasikwanisa ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwanisa ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwanisa ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe it's isebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgeini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye athi ah ingcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusibela ama programs ezizabafundisa amaskibe labo belolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengawazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besilomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kanyure.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenziwe
manje. Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami kumthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngilehlahla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Ukhona ngale ke kobulawayo. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Yebo Dube ayinyawo.
Akusitele baba Ngwenya sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ukubhalala nomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu loba kukuvele lokukuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lwakhe oluthini lwaba yini. Bona abantu bebhinga yibo abakwaziyo ngabebhinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-south end thongas yizo ezizaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa yinkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi akhiwa ngayini ukuthi abese kulala inkosi. Uluyoka olufanayo ukuthi umuntu engalali omunye uhlale.
Balubamba njani nxa ukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hayi, bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani, kodwa ke bayelaphela ukuthi ungavela mbamba. Yikho labo bedinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisi ngoba engasayethambisanga, engasathambisi ukuthi uyayilunyoka, bona bayakwazi ukuthi kufanele enzenjani. Uyazidika wena ukuselapha bona ngendlela yabo.
Ye kuvame kanganani esindebeleni kolokho?
Hayi, amaNdebele abo akukho lokho. Ngabona umNdebele lakho yeme kulombili wabezize bona bengibatshoyo. Abesindebeleni hayi akukho lokho.
Ye umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani, kuyelapheka yini baba Ngwenya?
Akuyelapheka ngoba yena lo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha. Nawuya ukubhadalisa ukubhadalisa usiya ngokuya.
Kodwa-ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele losiko, kuyini khonokho?
Uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho nto uyakwazi ukuthi esindebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla ukuthi bamzalele, bekuzalele ngumna wakhe, bekuzalele ngumfo wabo. Isintini sakithi kakukho ubone lakho kuyabe kuthengile khona-ke obedinga.
Ye akusitshela ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi Ngwenya akuzame ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani? Kukhona indlela yangkhona?
Hayi, ngeke ngikulamule lokho ngoba ulalelwa abanikazi bakho lapho esindebeleni. Hhayi, ubone kwazi ukuwulamulela kuyabe umuntu efundiswe yiko amadonga khona-ke.
Ye siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba besilobaba lapha namhlanje uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke koBulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadelelwa kusasa umuntu omdala. Hhayi-ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, beli lami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo, lizabe lilo Ezra Jesus Band.
Kanjelezinye ziyowagcina amasiko.
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSeni Sibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathemba ukuba libe le viki elihle. Namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni ukukhuluma ngakho, kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo. Ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini, ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani. Siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho, abanye sesikhangele kulenjini, siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude, siyafundisa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho. Hayi, kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lolu esikhuluma ngalo. Le mfundisi izwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu, owakudalayo njalo owakudalelani. Singabala kuGenesis ichapter ka-2 ivesi ka-7. Ivesi ka-7 ithi yona uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo. Kambe uNkulunkulu kutsho ukuthi edala u-Adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba, kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bagcwale ngayo emhlabeni. Siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane, twana uNkulunkulu wamthatha-ke ku-Adamu wabenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethathene. Ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova. Siyananzelela ukuthi izwi lenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 2 verse ka-24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzochiya ubaba wakhe lomama wakhe
abe nyamanye lomngakhe ukuba nyamanye khona phana lomngakhe kuthi ukuthi ngenye indlela babesazana ombe besemachansi ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu kwadalwa uNkulunkulu akudalwa ngabantu uNkulunkulu akudalayo elenhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho uNkulunkulu ngiyaletha unkosikazi uEve kuyuAdam wamdala uEve emletha kuyuAdam esingathi kumbe nxa sukhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lomtshato kwaba lokuthandana Adam wathi aleli selili songamathamba amathamba ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwala ngumuntu ongumama uAdam loEve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwane sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kuyecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga lomtshato ngakho kwenzakala phakathi komtshato ngesizathu sani ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umtshato kuyaqinisa uthando lwabantu into eyenzakala ebantwini abathandanayo akulomunye ozasala ezizwa ngani ubesetshenziswa kwenzelwa phakathi kothando okwesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke angathi balobudlelwane akuphunga ubuhamba nje siyemacansini lomuntu wonke kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato yindlela uNkulunkulu akudala ngayo abantu sebatshintsha sebekwenza kube ngobunye yikho kusiba lokulimala enhlizweni kusiba lemikhuhlane kusiba lezinto eziningi ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo okunye okuqakathekileyo mfuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube yindlela yokuba labantwana wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana kuyakwaniseka ukuthi ke kube lani labantwana ngakho-ke kazange aphunga ukwenza ukuba sokuyinto nje abantu abangihamba nje bezenzela bezidlalela hhayi kwakusenza ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe azaqhelisa ngazo uluntu uNkulunkulu ke siyananzelela ukuthi nguye kwadala linto kodwa abantu sebayixhwalisa sebekwenza ngendlela engayishizwe ngakho isikhuthazo sethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba linto uNkulunkulu wayedalela ngaphakathi komtshato njengoba etshilwe elizwini lakhe njalo wayedala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana uqinisa imtshato njalo kube labantwana olabantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli kwakuyinhloso kaNkulunkulu leyo
akuyiphethe mfundisi
baba igama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu wami uzokusiqondisa size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayedalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe ingalethi ihlazo ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe baba ukuba sizithobe enhlizweni kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe Jehova wena olomusa olokuxolela sithandazela izimuli ezikhona abatshadileyo abalaleleyo ukuza yiqinisa umtshado nalapho kuba lamaphutha khona wena baba ngegama likaJesu uzokubasiza amen.
Sibonge umfundisi uSeni Spanda ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lonompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo.
UBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto ephelele kumdlalo ophakathi kweHighlanders leyard eBarberville Stadium owaphela ngotshikilo bhanqa 1-1 nanguyilandisa ngembali yakhe.
14 April 1982 ngazalela eKwekwe kunapha ngafunda eKwekwe primary eChiedza primary ngaya kwa high school ngayemanunure ngasensiya eKwekwe poly ngafundela khona ize-accounting lezi but angisapractisanga asenzenza kwe-physical education and sport ngenza i-degree lankhona le-Zimbabwe Open University. I-career le-refereeing le ngiqale ngo-1999 ngayintrojuswa ngundoda othiwa ngu-Lawrence Msamira Bhamwe u-instructor wami wayethiwa ngu-Martin Chiduku.
Uthabane uthi lanxa esebeke phansi impembe ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu.
Mina le bhora soze sitshiyane like 17 years ngiqalisa ibhora leyi kurefura up to now khathesi ngile 42 tshiyana le bhora hayi amboni ngiyafunga ngenza i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration.
Simboza ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo.
I-Barberfield Stadium. Each time ngaphoyintwa ngale ngeke ngazi ukuthi hayi sense BF ngale ngemsebenzini kuhle kuhle. Abanye iBF yabahlupa because i-crowd leyana vele ukugcwala ukwenza abantu lokhana kuya intimidate abanye. Abanye abale experience yabona vele ukuthi hayi lapho yaqhuqa lapho. Even ama players azange ngithi ngathi le any player njani ngani yanhlupa.
Njengoba phathi benguqo abaneyi kanye labadlali, uBhamara uthi laye ukhona umdlalo angake afa awukhohlwa.
Highlanders versus Dynamos 2013 kwaphuma ama red card ayi 2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo. IDynamos yawina 1-0 ngepenalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele. Umthulisi wawisu wagwenxuma Ocean Mshuri phakathi kwebox ngapoint eboxini.
Umdlalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo yenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele ngizizwayo like zikhulunywa ama-supporters, ama-referee athengwa. But mina ngazehlangene lakho. I'm glad ukuthi nize ngafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabani sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu weZimbabwe ikakhulu owonompembe. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lenkayi Messengers liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele muva.
Bonani sizwe sakithi ngibingelele okukhulumayo ngunqaba uThofo ngihamba nenkayi Messengers Band okuzalwa ekhaya ngibuya khona enkayi embuma esigabeni sakovoko
kuluma ngani kulingoma
besiqhuquzela kakhulukazi ukuthi sithi thina phindele muva kuba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni labithi bayofuna umsebenzi umuntu aza kugele khona ngale kungananto anayo kungananto ayicabangayo engayazi deadline yakhe ukuthi ekhaya ngizohamba mhlaka bani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Kusiselizweni lase South Africa kodwa sizalwane zaseZimbabwe enkayi. Inamba zethu zithi +27 84 21 50 878. Balandele njalo besicela ukuthi besichase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku-social media siyatholakala laphana ngqabuthovo wenkayi Messengers Band uyasithola ungakungena kanjalo phinde futhi usifonele kuleziyani number uyawuthenga umculo wethu sisapota lathi siba namandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukhumbula ekhaya
woyimpilo le ibangane bami yonke isinyana lihlobele yona Mitimiya, egoli kodwa bangenalutho mara sengukile bapho maqhawe bafana bangithile ekudengelele kwesikhobo khulu sithini fane mangweli khona hapo yazi bravo madoda le Europe na uidonsa kude madoda ukumbule kamba la mdala
iqembu lenkayi messengers lisigqibela uhlelo lwethu kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili nkomo kololokwana kwamatukandu
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m kusvika na 7:30 p.m
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe.